Vashtaura pakura dzikoko magamba maviri anoti Lieutenant General Edzai Chimonyo nava Michael Chakabva nhasi vamunanga govati vari kushushikana zvikuru nekupararira kuri kuita chirwere cheCOVID-19 munyika. Vakakurudzira vanhu vakuru kuti vabude vose mudzimba vanobayiwa nhomba dzeCOVID-19.
Eligible adults must continue to go out and get vaccinated.
Vanhu vakuru vese vanokodzera vanofanira kuramba vachibuda kuti vanobayiwa nhomba. Mune chitsvambe chekuchengetedza mhuri dzenyu nevari munharaunda dzenyu pamwe nyika yenyu kuitira kuti muzvidzivirire kuchirwere cheCOVID-19. Hurumende yangu yaunganidza zvose zvinodiwa kuitira kuti nhomba dzinokwanira vanhu dzivepo.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati mashoko aya haana zvaanoreva kana veruzhinji vasiri kukwanisa kuwana nhomba munzvimbo dziri kubayiwa nhomba idzi.
Nyaya yekubayiwa kwenhomba kwevanhu haisi yekuti munhu paangosimuka akutovhura muromo angotaura achingotaura. Inyaya yekutoisa nhomba yacho kuvanhu. Vanhu kwavanogara kunozikanwa, vanhu vanofanira kuti vawane nhomba iyi zvisina kunetseka. Mukatarisa kumaruzevha, zvipatara zviri kure zvishoma. Saka unoda kuti vanhu vakuru vafambe sei kuti vasvike kuzvipatara ukoko? Vazhinji vari kuenda, vari kusvika ukoko, kune malining maqueue akakura, vamwe pacho uponza hapana nhomba yacho. Saka zvinhu zvinofanira kuti kana tichiti tiri serious senyika, vanhu vanoda kuti vabayiwe nhomba vechinyaya vechikuru vari kutaurwa nezvavavo. Nhomba ngaisvike pavanhu, ngapaitwe nzira dzakawanda dzatakataura. Ndofunga makanzo zvatakataura semDC Alliance kuti nhomba panofanira pane nzira inoita kuti vanhu vese vawane access kunhomba iyi pedyo navo.
Zvichakadai, vamunangagwa vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvirambe zvakabatana pamwe nekukurudzira runyararo munyika, vachiti magamba enyika aradzikwa nhasi aya akarwira kuti munyika muve nerunyararo pamwe nebudiriro.
The defense and promotion of Zimbabwe's independence and national interests is now our responsibility.
Kuchengetedza nekusimbaradza rusununguko rweZimbabwe nezvido zvenyika rave basa redu tose. Zvinoda kushandiswa nevavengi vedu pamwe nevatengesi zvose zvavakuzivikanwa. Saka nokudaro tinofanira kuramba takashinga tichiziva zvatiri kuda kuita, tichiramba nekupwanya urongwa hwavo hunoda kudzosera nyika yedu kumashure.
Vataura vakamirira mhuri yekwaChimonyo uye vari munin'ina wemufi vaGoldberg Chimonyo vati mukoma wavo aive munhu aida kushandira nyika yake.
And when I saw him, he said, zvetaita tichifudza mombe zviya nofunga zvakapera. Ini ndadzoka, ndadzoka kuti ndiseve ndiri mwana weZimbabwe. Ndadzoka kuseva Zimbabwe. He lived up to his word.
Vataura vakamirira mhuri yekwaChakabva uye vari zvakare munin'ina wemushakabvu Apostle Luke Guvea vati nhoroondo yeZimbabwe ine zvekuita nehondo yechimurenga inofanirwa kunyorwa patsva, vachiti pane zvakawanda zvisiri mumagwaro enhoroondo yenyika.
Hondo yekushi ndo inotaura nezvayo, asi hondo yekuchegutu haitaurwa nezvayo. Kune vanhu vazhinji vatakasangana navo ikoko kuNevada Farm, vanosangana vana comrade Sabina Mugabe, takati vazivira ikoko. Iri nyaya emurume anonzi Lisa Chakabva, imba yose yake, vanina vake vose nababa vake vakenge vari mubasa rehondo. Saka tinongokumbira kuti kuitwe revisit, kuonekwe basa rakaitwa nemakomredzi wai vari 15 kuti ribatsire kunyora history yenyika ino.
Lieutenant General Edzai Chimonyo vakafa svondo rapera mushure mekurwara nechirwere chegomarara. VaChimonyo vakarwa muhondo yechimurenga vakazopinda muchiuto nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Muna 2008 vakazoendeswa kunoshanda vari mubazi rinezvinoitika kunze kwenyika, kwavakazotorwa kuti vanomirira Zimbabwe kuTanzania kusvika muna 2017 pavakazodzoswa vachiitwa mukuru wemauto vachitora chinzvimbo chaive china vaConstantino Chiwenga, avo vave mutevedzeri wemutungamiriri wenyika zvichitevera kumanikidzwa kusiya basa kwakaitwa mushakabvu vaRobert Mugabe. Pakapindura mauto mune zvematongerwo enyika, vamwewo vanoti havafari nezvakaitwa navaChimonyo vari muchiuto. Pakaurayiwa vanhu vakawanda ne5th Brigade kumatebeleland nemidlands munguva yeguku rahundi. VaChakabva, avo varadzikawo paHeroes Acre, avo vaizikanwa nezita rekuti Comrade Vu, pamwe nerimwe gamba renyika raradzikwawo nhasi vaAbraham Kiwane vamwe vanonziwo vakashanda zvakasimba kuwanisa varwi vehondo yechimurenga zvombo. Vankiwane varadzikwa kupurazi ravo rejoyful farm kuUmuguza mudunhu rematebelele North, uye vemhuri yavo vanoti Vankiwane vakataura vachiri vapenyu kuti vakange vasingade kuvigwa paHeroes Acre. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.